Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti hei no misoro ye na uzedu za nasi chishanu kukazi 3 2017. Pastor Ivan Mawarireve hashtag this flag vomirira kunzwa mutongo wavacha piwa nedare nasi zvichitevera kusungwa kwavakaitwa nechitatu. Sachigaro we Zimbabwe Electoral Commission, amai Rita Makarau, vovuma kuti hazvisi nyore kufambisa sarudzo muZimbabwe. Mapurisa oenderera mberi achimbunyikidza kodzero dzevanotengesa mumigwagwa, kunyangwe zvazvo Matare akati vasabviswe munzvimbo dzavanotengesera muHarare. Muchirongwa cheLife Talk tiri kutarisa zvinoreva kusungwa kwapastor Ivan Mawarire uye kumiswa pamberi pedare kwapastor Patrick Mugadza. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kustudio 7, shandisai WhatsApp panamba dzinoti 001-202-465-0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na 7 PM pamasaisai anoti 909 AM ne 4930 kHz pashortwave mazuva ose. Musakanganwe kutifarira paFacebook page redu revOA Shona. Uye kurudzurai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.